kutongwa kwemarudzi naJehovha, kutongwa kwemarudzi achitongwa naJehovha. Muchidzidzo chakapfuura ndakaonesana newe nezvekutongwa kwemarudzi. Takataura zvakawanda pamusoro pekuti Mwari vaitonga marudzi zvichibva pamaitiro emarudzi iwayo. Ndakasimbisawo zvakare muchidzidzo chakapfuura kuti mushonga kana kuti mhinduro yechivi chinenge chauya kumunhu, chinenge chauya kurudzi, inyaya yekutendeuka. Ndokugadziriswa chete kunoita dambudziko rechivi chinenge chashanyira rudzi rwevanhu. Asi ndakataura ini ndikati kana Mwari vavimbisa kuti vanotonga, vanotonga chete. Hazvibvi pakuti unonzwa sei, hazvibvi pakuti unofunga sei, hazvibvi pakuti unobvumirana nave here, hazvizi zvegutsa ruzhinji nezvegutsa Mwari. Kana Mwari vati vari kutonga, vari kutonga. Hazvina basa kuti iwe unozvitora sei, hazvina basa kuti iwe unofunga sei pamusoro pazvo, kana kuti uchazvifunga sei mangwana kana nezuro kana kuswera mangwana. Hazvibvi pane izvozvo. Kana Mwari vati vanotonga, vanotonga. Hazvidi kuti kana Mwari vati vachatonga, iwe uita dambe nazvo. Nokuti ukaita dambe nazvo, unozopinda muna taisireva. Nokuti kana nguva yaMwari yakwana yekutonga, vanotonga, iwe usina kugadzirira. Ndopa zvakaipira ipapo, unobatwa usina kugadzirira. Ndakazonzwa vangezi vachiti, you will be caught with your pants down. Kureva kuti bedzi, unobatwa usina kugadzirira. Usingazivi kuti kune chaakundiwira, kune chaakundiwira chaakuya kuzonibata. Saka hazvidi kuti udaro. Ndosaka Transworld Radio iripo, ndosaka chirongwa Shoko Roupenyu chiripo, ndosaka zvimwe zvirongwa zvakawanda zvatinoita zviripo. Chinangwa chedu ndechekuti usazoite sewawandirwa naMwari, waita zvekuvingwa usingatarisiri, woshamisika, wovhundutswa, waakupinda paspeshamu yaMwari. Hazvifaniri kudaro. Ndakambonzwa vakuru vekare vachitivo, akubaira zani ndewako. Transworld Radio ndeyako. Chirongwa Shoko Roupenyu ndechako. Hachidi kuti upinde mukutongwa naMwari usingazivi. Hazvina basa kuti uri kupi. Munogona kunge muri mbuya akaserera kanyiyo. Akubaira izani muzukuru chidimuro ndewenyu. Unogona kunge uri Absoni kumusha uko. Akubaira zani ndewako. Chirongwa ndechako ichi. Hazvidi kuti uzotongwa usingazivi. Kana wasosa kwagutuku, hazvidi kuti zvizongokuvinga usingazivi, uchiti ndakanga ndisingazivi kuti zviri kuuya. Akubaira zani ndewako. Chirongwa ndechako. Kana muupenyu hwako muine chivi, tendeuka. Hazvide mari yakawanda. Hazvitombodikana peni rimwe chete zvaro kuti munhu utendeuke. Zvinoda mwoyo unobvuma kuti mandiri zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mandiri mune chivi. Kana wabvuma izvozvo, wotora chidano chekutendeuka, chokupupura chivi chako, chokuisa mamiriro ezvinhu mumaoko aMwari, wotendeuka kubva pachivi chako. Kana uchinge wadaro, wagadzirisa zvinhu naMwari, waakufamba mugwara rakanaka, wotendeuka, wopfuurira mberi neupenyu hwako somutendi. Asi ukazviti handidi kuudzwa, zvakanzi nevakuru ndamba kuudzwa, akaita sei? Anza akaonekwa nembonje pamhanza. Tinokuona uine mbonje pamhanza. Tinokuona usingazivi zvaunofanira kunge uchiziva. Tinokuona uchitadza zvaunofanira kunge usingatadzi. Nekuti pane zvimwe zvinhu zvausingafaniri kutadza. Pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kunge uchingoziva. pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kunge uchigara uchiziva kuti izvi Mwari vanoda kuti zvifambe zvakadai zvakadai, izvi Mwari vanoda kuti zviti zviti, nekuda kwekuti ndoo zvavakataura mushoko ravo. Kwete izvozvo zvoga, ndakanzwa vakuru vekare vachitaura zvakare, hanzi Zano Ndega akasiya jira kumasese. Tsumo dzese dzandiri kutaura idzi ndiri kudzitaurirei, ndoda kuonesana newe kuti munhu asinganzwi achatongwa naMwari. Kana taakuzvitaura yedu pachizvino zvino, asinganzwi achatongwa naMwari, asingayambiriki Mwari vachamutonga. Hazvina kutanga iye zvino zvokusanzwa izvi, kunyange mumazuva amuprofita Amos, kunyange mumazuva emubhaibheri, dzakange dziriko shasha dzaizviti tinoziva, dzakange dziriko shasha dzaifunga kuti dzinogona, dzakange dziriko shasha dzaifunga kuti isusu takangwara hatinzwarwo. Vachitoita misangano yavo, vachituma vana Amazia kuda kukanganisa muranda waMwari, kuda kukanganisa munhu waMwari, asi Mwari panguva yake yekutonga akasvika pakutonga. Asi ini ndiri kuti hazvifaniri kudaro kwauri. Ndosaka tiri kukupa yambiro. Muteereri ndozvandaive nazvo muchidzidzo chakapfuura. Chidzidzo chino chinongopfuurira hacho nenyaya imwe chete iyoyo, asi zvino ndinoda kuti ugocherechedza kuti musiyano wacho unova pakuti rudzi rwatichava narwo zvino handi rudzi rwatinenge tinarwo kana rwataive narwo muchirongwa chakapfuura. Ndichiri mumavambo chaimo ndakaonesana newe pachena kuti marudzi ainge achazotongwa ainge akati wandei. Zvino muchidzidzo chanhasi ndinoda kuti ndigotarisa rumwe rudzi. Asi musoro wechirongwa ndiwo mumwe chetewo wataive nawo muzvirongwa zviviri zvakapfuura. Musoro wekuti iwo kutongwa kwemarudzi naJehovha, kutongwa kwemarudzi naJehovha. Asi chikamu chandaakupinda, ndaakuzochipinda chiri pasi pomusoro wekuti kutongwa pamusoro peMoabhi nokuda kwekusaruramisira. Nyatsoteereresa, handina kuti nokuda kwekusarurama kana kuti nokuda kwekusamira zvakanaka. Ndatiini kutongwa pamusoro paMoabhi nokuda kwekusaruramisira. Nyatsopanzwisisa ipapo. Pandima yekutanga muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 2 pandima 1. Shoko ropenyu rinoti, zvanzi naJehovha, nemhaka yekuti Moabhi wakadarika katatu zvimwe kana, handingadzori kurohwa kwavo nokuti vakapisa mafupa amambo waEdhomi kusvikira aita madota. Ini ndinotora murume uyu Amos semuparidzi mukuru chaiye. Ndinoda kuti ndimuenzanise nevamwe vaparidzi vatinavo nhasi uno munyika vane mukurumbira wekuparidza. Zvekuti ainge ari munhu aibvepi uye kuti ainge abarirwepi ndeimwewo nyaya iyo. Chimwe chinhu chandinoona ndechekuti ainge ari munhu aida chaizvo kumira naMwari asingazvitariri. Ichi ndechimwe chezvinhu chinoshayikwa muupenyu hwomushumiri wanhasi uno. Vamwe vanoda chaizvo kushumira nokuda kwokuzviitira zita guru chete. Zvino ichi handicho chaive chiri chinangwa cheuyu munhu waMwari. Chimwe chandinoda kuyemura pamusoro peushumiri hwake ndicho chokwadi chacho chaainge achitaura. Ndinoda kuti ugocherechedza chimwe chinhu pano chekuti munhu uyu ainge achitaura kuti kutadza kwaMoabhi kwainge kwakadini. Sokutaura kwandakamboita muchidzidzo chakapfuura, murume uyu ainge aine mamwe matauriro atinoona kana achida kutaura kuwanda kwechivi. Anotaura achiratidza kuti chivi kana kuti zvivi zvevanhu zvainge zvakawanda chaizvo. Mukombe wavo wokuita zvakaipa wainge uchitopfachukira chaizvo. Zvinochinzwa zvino zvinotaurwa naMwari. Mwari vanobva vataura zvino kuti hazvaibvira kuti varege kutonga zvakadaro. Mumwe munhu zvino avabvunza kuti zvino chiko chainge chichifanira kuitwa nemunhu. Zvino minduro yacho inongogara iri pachena. Minduro yacho ndiyo inoti munhu anenge achingofanira chete kuti atendeuke. Ane nhamo munhu anoda kurarama mune zvakaipa asingadi kutendeuka. Kutongwa kwavo kwainge kuri kwechimwe chinhu chikuru chavanga vachiita muupenyu hwavo. chinhu chacho ndechekuti vainge vachida chaizvo zvekutsiva. Zvino kana iye munhu achitsiva anenge asisina kururamisira. Mwari vanoda chaizvo kuva nehanya netsitsi nevamwe vanhu. Vanhu veMoabhi vainge vakunda vavengi vavo. Vavengi vacho ndo vainge vari vanhu veEdhomi. Zvino mushure mekuvakunda ndo kuvauraya, vachiuraya zvikuru sei mambo wavo. Ichi ndicho chainge chiri chimwe chiratidzo chikuru chokukunda. Rudzi rwevanhu rwaiti kana ruchinge rwarwa norumwe rudzi rwouraya mambo wacho, chokwadi paibva pava nekugutsikana kukuru chaizvo kuti panenge paine kukunda. Ichi chainge chiri chinhu chaitotsvakwa chaizvo apo vanhu vainge vachirwa hondo dzavo. Zvino kana zvichinge zvadaro unogona kungofunga kuti zvichida zvinenge zvapera, asi chimwe zvechavaiita ndechekuti vaibva vapisa mapfupa acho amambo wavanenge vauraya. Zvino ava ndokupisa mapfupa amambo weEdhomi. Ufunge vainge vachiita chinhu chakaipa chaizvo zvokuti zvainge zvichitoipira Mwari kana vachizvitarisa. Zvino ndaonesana newe uye kuburikidza neshoko raMwari kuti Mwari vainge vachizotonga chete. Ufunge chero nesu vanhu dzimwe nguva tinombosvika pamwe patinoti kana tichinge takanganisirwa tinomboti apa ningi handichamuregereri zvino. Zvimwe ndingamuregerera hangu asi apa bodo. Zvino pano Mwari vainge vachitovimbisa kutonga chaizvo. Ndatiini chaigona chete kudzivisa kutongwa kwavo kutendeuka. Munhu aingofanira chete kutendeuka kubva kuzvivi. Ndinoda kutaurira hama yangu kuti chero newe ndicho chinhu chete chaungaite. Kana pasina izvozvo, kutongwa chete ndicho chinhu chauchawana somubayiro muupenyu hwako. Zvino ungada here hama yangu kutongwa? Ita chinhu chiri nyore chekungotendeuka chete. Kutendeuka ndicho chete chinhu chiri nyore. Ufunge ndinoda kuenda pandima yechipiri nendima yechitatu muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos chitsauko 2 pandima 2 nendima 3. Shoko roupenyu rinoti, asi ndichatuma moto kuva Moabhi uchapedza dzimba dzoushe dzeKiriti. Mambo waMoabhi vachafa nehope nokudanidzira uye nekurira kwehwamanda. Ndichaparadza vatongi pakati pavo nokuuraya machinda avo vose pamwe chete navo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Pandima yechipiri panoratidza kuti apa ndipo zvino pachange pane magumo kana kuti mugumo werudzi rwaMoabhi. Zvino ndipo pachazenge paine mugumo wacho. Ndinotaura kuti Mwari vainge vachida kubva vaparadza zvachose zvokuti kunosara kusina kana nomumwe chete zvake anenge achizozviti ini ndoga ndiripo. Zvino rudzi urwu runozvikudza runobva rwaiswa zvino maoko omumwe mambo ainzi Nebhukadhinezari, uye haana kuzombonzwazve nezvevanhu ava kubva nenguva yacho iyoyo. Asi hachisiwo chinhu chinofadza here chokuti muguta ravaHedheni chaiva chikwata chavanhu vasinganamati ndimo mainge muchibuda kana kuti mainge makabarirwa musikana uyeu akanaka ane zita rinonzi Rute. Iye ndiye zvino akazova mudzimai waBhoazi. Nyaya yake tinoiona mune rimwe ramabhuku emubhaibheri. Rute wacho uyu ainge wari mutsetsi wemadzitateguru aishe Jesu Kristu. Zvino chandinoda kuti ubatisise ndechekuti ainge abva muguta reMoabhi pakati pavamwe maguta ainge aripo. Vanhu ava nenguva iyoyo vainge vari vamwe wovanhu vane upenyu hwaisiririsa chaizvo, upenyu hwainzwisa urombo chaizvo. Vainge vachiraramawo savarombo vachirwadziwa noupenyu. Asi pashure pazvo Rute akazovawo mumwe munhuwo anoremekedzwawo. Upenyu hwaRute kana nhoroondo yake zvinotibudisira pachena izvo zvinogona kuitwa nenyasha dzaMwari muupenyu hwemunhu, kunyanya-nyanya muupenyu hwemutendi chaiye anenge achitenda muna Mwari. Hama yangu, ava ndivo chete vainge vachitarisana nokutongwa kwaMwari. Ndinoda kuti tigoona zverumwe rudzi rwainge ruchizotongwawo. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. chirongwa ndachitumidzai nekuti kutongwa kwamarudzi naJehovha. Kutongwa kwamarudzi naJehovha. Iko zvino ndakupinda mune chimwe chikamu chandiri kutumidzai nekuti kutongwa pamusoro paJudha. Kutongwa pamusoro paJudha. Zvino pano tinobva taona zvino tichidzokera tichitora rimwe divi sezvinongoitwawo navamwe vaprofita. Tichazviona apo tiri kupfuurira mberi nezvidzidzo zvedu. Zvino icho chainge chichizotongerwa vanhu ava chiiko chaizvo savanhu vaMwari. Ndinoda kuti tigoenda pandima yechina muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos chitsauko 2 pandima 4. Shoko roupenyu rinoti, zvanzi naJehovha, nemhaka yekuti Judha vakadarika katatu zvimwe kana, handingadzori kurobwa kwavo nokuti vakaramba murayiro waJehovha vakasachengeta mitemo yake, vakarashiswa nenhema dzavo dzakateverwa namadzibaba avo. Ndinoda kuti nditaure zvekuti Mwari vaigona chaizvo kuverenga zvivi zvavo, asi zvino chinongobuda pachena pano sokumwe kwose kwatabva uku ndechekuti zvivi zvavo zvainge zvakawanda chaizvo. Zvivi zvavo zvainge zvichipfachukira mumukombe. Mubhuku raJohani tichaona kuti vanhu vainge vane zvivi zvokuti vanga vasingatombozivi kuti ruoko rworudyi chairwo kana kuti ruoko rworuboshwe ndorupi nokuda kwezvivi. Zvino apa ndinoona kuti chivi chainge chaipa kusvikira ipapo. Shoko raMwari ratiparega mhinduro pano kuti chainge chichibvunza kutongwa muupenyu hwavo chiiko. Chainge chichivaunzira kutongwa muupenyu ndiko kakuzvidza kana kushoora mirayiro yaMwari. Munhu achirarama anenge achifanira kurarama zvinoenderana nemitemo yaMwari. Mashoko kana kuti shoko raMwari mariri ndimo chete mune zvingapa upenyu hwemunhu kuva upenyu hwakati twasu. Upenyu unenge uchifanira kuti huvakwe pamusoro peshoko raMwari. Chimwe chavanga vachiita ndiko kureva nhema. Nhema ndidzo dzimwe zvedzabvisa vanhu pana Mwari. Ndinoda kuti ndikutaurire hama yangu kuti kuchine chinonzi nhema chaidzo. Mumwe munhu aimbotaura kuti kuna vamwe vanhu vane nhema dzinenge dzinosudurusa mugwagwa. Apa zvinenge zvichirehwa ndezvekuti munhu anenge achinyeba chaizvo kupfuurisa kana kuti kusvika pachinhano chepamusoro chaizvo. Mumwe munhu anoti kana achinyeba, chokwadi wega unoti apa zvino ndipo pandawana munhu chaiye, uye ichi ndicho chokwadi zvino, asi dzinenge dziri nhema chaidzo. Hama, ndinoda kuti uzive kuti kana uchizvidza shoko raMwari kana kuti mitemo yaMwari, naMwariwo vachakuzvidzawo. Zvino ndine urombo nemunhu anenge ashayirwa hanya nokuzvidzwa naMwari, nokuti kana uchinge wazvidzwa naMwari uchangofanana nemunhu anenge atukwa. Ndinoda kuti umbocherechedza chaizvo upenyu hwemunhu anenge akatukwa naMwari. Unohudawo here upenyu hwacho? Une chimwewo here chaungayemurawo muupenyu hwemunhu hwacho? Wazvicherechedza here, hama yangu, kuti vanhu vainge vasingatongerwe chivi chimwe chete asi kuti zvivi zvakasiyana-siyana muupenyu hwavo? Nokuda kwekuti mamwe marudzi avanhu ainge asina kupiwa mirayiro naMwari, havana kutongwawo nokuda kwokutyora murayiro. Rudzi rumwe norumwe rwainge ruchitongerwawo zvarwo zvarwainge rwuchikundikanawo. Zvino iwe hausi kukundikana here muupenyu hwako pane zvinodiwa naMwari pauri? Kana uchidaro, tendeuka hako kuti urege kutongwa, nokuti vamwe vakapinda mukutongwa. Pose panenge pane mitemo yaMwari ngaibatwe nokururamiswa nguva dzose. Ndinoda kuenda pandima yechishanu mubhuku ramuprofita Amos chitsauko chechipiri. Bhuku ramuprofita Amos chitsauko 2 pandima 5. Shoko roupenyu rinoti, asi ndichatuma moto kuna Judha uchapedza dzimba dzoushe dzeJerusarema. Amos anongoramba achitaurawo savamwe vaprofita. Ichi ndicho chimwe chinondiratidza kuti vanhu ava vainge vasingatauri zvaibva mupfungwa dzavo savanhu, asi kuti vainge vachitaura zvaibva kuna Mwari. Ndaona pano pachitaurwawo zvemoto. Ufunge Mwari vanotaura kuti vanoparadza nomoto. Unombozviziva here hama yangu kuti kunyange nenyika ino ichaparadzwa nemoto. Zvino ndinoda hangu kuti ndirege kuparadzwa pamwe chete nenyika ino. Zvino Nebhukadhinezari zvainge asvika zvino sokutaura kwandaita kuti guta rainge raiswa mumaoko ake. Chokwadi, Jerusarema rakapiswa kusvikira pasisina chinhu. Chinhu chete chainge chasara ndiwo matombo chete. Izvi ndizvo zvinoitika kazhinji kana Mwari vachinge vaisa humwe umambo pasi pehumwe umambo kana mumaoko emuvengi. Rudzi rukuru chaizvo runogona kudzikisirwa chaizvo kana kuchinge kune rumwe rudzi runenge rwaiswa maruri naMwari. Mwari anogona chaizvo kukuisa pasi peutongi hwemunhu anenge akazvidzika chaizvo. Ndimwarizve, ko kune munhu angapikisa kuita kwaMwari? Mwari ndimwari hama yangu. Vanotaura vamazuva ano vanoshandisa rimwe inzwi rekuti kuderedzwa. Mwari vanogona chaizvo kuderedza munhu anenge achifunga kuti akangwara kana anenge achizvidza munhu mukuru. Ndizvo zvimwe chete zvainge zvaitika pano. Ufunge Jerusarema chairo ndiro rainge richatongwa uye richizoderedzwa nomoto, richipiswa nemoto. Ndimwari vane zvose muruoko rwavo. Ndimwari vana masimba okutonga. Kutonga kwavo kwakarurama chaizvo. Zvichida munhu ndiye angaona sokunge havatongi zvakarurama, asi Mwari vanotonga zvakarurama chaizvo. Hama yangu, ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera kwanhasi. Ndinoda kuguma pano. Judha rwainge ruri rudzi rwaMwari, asi zvino tinoona kutongwa kuchitaurwa pamusoro peupenyu hwavo. Ichokwadi hama, kuti munhu anenge ari pedyo pedyo naMwari chaiye kana achinge angotadza chete anotozotongwa. Zvino kana waifunga kuti hautongwi kana uchinge watadza nokuda kwechinzvimbo chako muchechi nezvaunoitira Mwari, ndine urombo newe. Mhinduro ndinoti chete, tendeuka.